mushroom. Did I give you my
Daivero mberi sinachinu Dai nzichikide kumaraini Bese vandisiva ndaita kwa zisina unu Thomas ichikide Ane benzi ndi yanerake Ama iva shikide Baingoti ndicha wanei Uchita kwa ndeshukunduru Dai zitarisa pa mirando Chinja, chinja, chinja Musoro mune chamba kwa temati Chinja, chinja Ona vana vevangwe vane mafi Chinja, chinja, chinja Usafunga baba wachanyora wii Chinja, chinja Na iwe Thomas chinja Ama iwa ikara chiti Thomas iwe Thomas iwe, Thomas iwe Musoro mune chamba kwa tematiri Thomas iwe, Thomas iwe Ona vana vevangwe vatove miri Thomas iwe, Thomas iwe Usafunga baba wachanyora wii Vaikara vajitiwe usamirire kudzidza neupenyu kosi pamwe unodzidzira mguva Penyi nange mtange ukanonoka kushika Yako yacho yatokwana nguva iwe Thomas ichikide Urirombe saka usazvide wasara mavanga nekuta kwa zvidzimbe Onaka Thomas ichikide Kutsana vanga kuru Ane benzi ndi yanerake amai vachikide Baingoti ndicha wanei uchita kwa ndeshukunduru Dai zitarisa pa mirando Chinja, chinja, chinja Musoro mune chamba kwa temati Chinja, chinja